Ndoda kuti vatereri veStudio 7 mipenyuro yavanhu vazive kuti utungamiriri weMDC nhasi wakatungamirirwa naacting president vedu engineer Elias Mudzuri. Waona zvakakodzera kumboshanya mumaindastri umo, tingangoti maindustrial areas. Vatanga kusvika kumabhanga kunzvimbo yainonzi yeSouthton, vakatenderera vakafamba pamabhenga anokwana iwo kuita mana mudunhu reSouthton muno muguta guru reHarare. Vamudzuri netimu yavo ndokubva vatendererazve kumaindastri, kana kuti hatingangoti aimbova maindastri nokuti hakusisina chiriyoko. Pane indastri complex yainonzi yokuBack Logistics. Ndofunga vagari vomuHarare kunyanya vaya vati kurei vachiri kuziva kuti kare kare Harare ichiri Harare, zvinhu zvichafaya. Kwakune indastri yaityisa ukokoko kuBack Logistics, asi pari zvino haangova mashell asina vanhu, angova maempty shells. Hapana production iri kuitwa nokuti productive sector muno muZimbabwe yakafa.
Vanhu vanyatsonzwisisa chinangwa chekushanya uku, kutenderera kwamaita semusangano changa chiri chekuti kudini.
Ivanzi, unoona isu tiri bato ravanhu, tinoda kuita iye inonzi muchirungu iya retail politics, kwete yokungotaura iwe uri kutaura uri uko, vanhu vari kutaura vari uko, muri kure nakure, one on one interaction. Ndo yataa kuti mazuva ano iyoyo retail politics. MDC iri kuti handei kuvanhu, tinowa zvinotaura vanhu. Ndo zvanga zvichiita vamudzuri netimu yavo nhasi.
Mukana wekuti mubatsire munyika nhasi kuchinja zvinhu nekuzvigadzirisa musati mapinda muutongi hwakakura zvakadini?
Mukana watinawo ndokuti tinoedzawo nepatinogona napo, nokuti isu tine malocal authorities, tine majority yatingangoti hatiri kuita administer, zvakaita sana City of Harare, City of Bulawayo, vana Gweru, vana Mutare, vana Masvingo nemamadhorobheni akati wandei. Uyezve tine nhengo dzedu dzeparamendi dzinomiramira zvakasimba noushoma hwavo hwohwo, vachidhibheta vachiita mamotion kuti nyika ivandudzwe, tive nemitemo yakanaka inokwanisa iyo kuzoita stimulate industrial production